Ishoma changamire. Ishoma changamire. Ishoma changamire. Tena iri nguwe. Jipeo nguwe. Atina nguwe. Yeti nofunga tina yu. Tena iri nguwe. Jipeo nguwe. Atina nguwe. Yeti nofunga tina yu. Sana matare anzi ati tatsira mukuru ati ngafuzwe kuita zenze nenguva isusu tiri vafuri banoda musherechedzo kuziva kuti nguva ine muridzi wayo ishoma changamire ishoma changamire ishoma changamire
I see it.